Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. This Tuesday, July the 25th, 2023, I am Tungameli Nkomo. Tonight, we are talking about the road to the August 23 general elections, now less than a month away. But before we dive deeper into that discussion, let us take a look at conservationists in Kenya that are petitioning the state to enact solutions to avoid the worst impacts from climate change, including record droughts and flooding. Activists say directives such as Kenya's lifting of a ban on logging is reversing gains made to lessen extreme weather linked to climate change. Victoria Amunga reports from Nairobi, Kenya.
Sote Lokotos has lived in this shelter in Baringo County, Kenya, for a decade now. Before this, she lived with her family on a farm. One night in 2013, water from a nearby lake engulfed their home. Fortunately, everyone escaped.
The water swept away everything. It flooded our house. I was separated from my other children. I live with my husband here and only one child.
Families like Lokotosi's are bearing the brunt of climate change. It has affected millions around the world and is being felt every day in Kenya, where disasters like flooding and droughts have become more common over the past 20 years. Activists are demanding the Kenyan government commit to real solutions to prevent and minimize such catastrophes.
We are trying to provide solutions and push for policy to act on, for instance, loss and damage.
Kenya's President William Ruto lifted a six-year ban on logging in July to create more jobs in timber harvesting. To conservationists, the decision undermines efforts to mitigate climate change as trees store carbon dioxide that contributes to global warming. But timber traders like Michael Oginga praise the move.
Let them lift the ban so we can at least go back to our normal business. Business is low. I can get one customer a week. I could get about 10 customers a week before the ban. This is what we depend on for food.
Global temperatures have already risen an average of 1.1 degrees Celsius above pre-industrial levels, according to the United Nations. Droughts have become more chronic in the Horn of Africa, displacing millions of people, sinking them into poverty and hunger. Aid group Minority Rights Group International is trying to help villagers in Kenya cope with the changes.
They need to adapt, so they need to change the ways they use soil. They need to make conscious choices around farming practices, how they cultivate, how to plant trees.
Environmentalists say by adopting new policies at both the governmental and the individual level, Kenya can guard against many of the worst impacts of climate change. Victoria Amunga for VOA News, Nairobi.
Delays equals denial. Act in time.
Back to our main topic. While President Emmerson Mnangagwa continues his calls for peace, his main rivals, the Citizens Coalition for Change, or CCC, are accusing him and his ZANU-PF party of hypocrisy, saying opposition activists are being terrorized by ZANU-PF members across the country. And Just today, the Zimbabwe Human Rights NGO Forum says the aspiring CCC MP for Mavugutafara, Munyaradzi Kufakutizwi, and another party member, Asani Chipanga, were beaten up by ZANU-PF supporters while on a door-to-door campaign in the constituency. Despite being victims, the human rights lawyers say the two were called in by the police and charged with assaulting ZANU-PF supporters. Chipanga was ordered to pay a $30 fine, while Kufakutizwi was told to appear in court on Monday. And in rural Bikita, opposition political parties, including the CCC and the NCA, are accusing ZANU-PF members of intimidating villagers, telling them they have all their personal details from the voters' roll recently released to contesting parties, and that they would be putting their lives in harm's way if they don't vote for ZANU-PF. These are but few anecdotes. Many similar incidents of intimidation and violence are also being reported in various parts of Zimbabwe. Lichona njani Zimbabwe omuhle namhla kuhlelo lwe Live Talk The Connection. Sixoxa ngokhetho lona osolusalelwe ngamalanga angamashumi amabili lasishiyagalolunye 29 kuphela ukuthi lwenziwe. Lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ngokukhuthaza ukuthula elizweni, abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi bayatshaywa njalo bayethuselwa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF esithi kumele bavotele ibandla labo. Namhla amagqwetha athi oncintisa emele i-CCC kukhetho lolu lokudinga umeli wetafara mavuku wetalele parlamente, lomunye olilunga le-CCC batshaywe ngabantu be-ZANU-PF ngesikhathi behamba beqoqoda ezindlini bedinga usekelo phambilini kwalolu khetho. Kodwa isimanga ngokutsho kwamagqwetha kusuke kwabotshwa ababili laba besetheswa icala lokutshaya amalunga ezanu-PF. Nasi muchirongwa che Live Talk The Connection tiri kutarisa gadziriro yesarudzo. Tikuona kuti vebato rinopikisa re-CCC vari kuramba vachipomera ZANU-PF mhosva yekuchisidzira nhengo dzavo kana kuti kurova nhengo dzavo dzinenge dzichitsvaga rutsigiro. Nhasi tanzwa magweta eZimbabwe Human Rights NGO Forum achireva kuti pane anokwikwidza we-CCC kumavhukutafara achida kumirira nzvimbo iyi mudare reparamende. Hanzi mune yeye asungwa pamwe neimwe nhengo ye-CCC vasungwa vachipomerwa mhosva yekurova vatsigiri veZANU-PF. Asi magweta aya anoti chokwadi ndechekuti vaviri ava ndivo vanga varohwa nevanhu veZANU-PF apo vachitsvaga rutsigiro vanga vachiita inonzi door-to-door campaign. Still, the police are downplaying such incidents of election-related violence and intimidation, saying they've been minimal. They're also denying charges of selective application of the law by blocking opposition CCC campaign rallies, saying that, in fact, they have denied more ZANU-PF rallies than those of the CCC. Home Affairs Secretary Gerald Gwinji told diplomats in Harare yesterday that since January 1 through July 10, that's this month, police had blocked 86 ZANU-PF gatherings compared to just 65 for the CCC. Ngati nzwei vaGwinji vachitaura nemutori wedu wenhau Rutendo Mawere mushure memusangano waNezuro.
Tiri kuona isu kuti munyika medu mune runyararo. Hongu inguva yemaelection unozowanawo apo neapo anoita kuti vanhu vanotukana kana kuti vanhu vanombochinjana zvipakera. But tikawana nyaya yakaita saiyoyo ipi neipi zvayo tinoiteverera kusvikira taita kuti mutemo uite basa rakagadzirirwa. So far kusvika nguva dzino hatisataona nyaya dzakawanda dzekuti dzingatanga kutityisa nyaya dziripo shoma shoma ende dziri kuzibata nemabatsirwa dzinofanira kuitwa.
Mungati pane matunhu erare in particular kuri kunyanyita nyaya dzidzi dzemirishonga?
Kwete. Hatisati taona pattern yatingati kune matunhu akati ane nyaya dzakawanda idzodzo. Anongova yatinongoti random cases inongoitika hapo neapo.
Ko iyo nyaya yekutsvaga rudzikiro kwemapato, tikuona mapato anopikisa kunyanya CCC vachichema chema kuti vari kunyanyovharirwa, misangano yavo ndovari kunyanyorambidzirwa. Imi sebazi muri kuzviona sezvo?
Well, isusu basa redu hatipo kupa mavarious parties mapato akasiyana siyana nguva dzavo dzekubhuka kana kuti ungwaro hwavo mukuchengetedza nzvimbo dzavanoda kuitira misangano yavo. Isu tiripo pakutarisa kuti pamakumbira kuti muite musangano pane vamwe here vada kuita musangano musi iyoyo, nguva iyoyo pane vamwe here vanoda kuita musangano padyo naipapo, zvingangova zvinokonzera kuti vanhu vatange kutaudzana zvisina kunaka. Ndo makriteria atinoshandisa, mamezhemenzi atinoshandisa kuti titi hongu kaipinda izvozvi muite musangano kana kuti kwete dematsvaga pamwe pokuitira musangano.
That was Home Affairs Permanent Secretary General Gwinji. But the CCC is disputing claims by Gwinji, saying in fact 101 of their campaign rallies have either been unjustly denied or disrupted by the police and ZANU-PF supporters. Police spokesperson Paul Nyati was not reachable for comment. The CCC is also denying claims by Deputy Information Minister Kaines Baraza that they are not getting coverage from the state broadcaster ZBC and related outlets because they are the ones refusing to appear. Let's take a short break. Stay tuned.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those just joining us, this is Live Talk, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight, we are talking about the countdown to the August 23 general elections, now less than a month away. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. We are now joined by our guests, Nonhlanhla Mlotshwa, uMamlotshwa, opposition CCC Senate candidate for Matabeleland South Province, and ZANU-PF activist Archiford Guburiro. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to Live Talk. Let's dive in. Let me start off with you, Mamlotshwa. The police, the Home Affairs Department says that there's not so much violence or intimidation to talk about in this election. But I know you've been saying that your members are being beaten up left, right, and center by ZANU-PF supporters, and your rallies are also either being disrupted by the ruling party or being denied by the police. Which is which there? The police are denying your allegations.
Yeah, ngobaba weZANU-PF lapha ngibingelele bonke abantu bezibaba abalaleleyo. Kuyahlukumeza ukuthi izetherapy esiyithembileyo ukuthi nga iyathi protect and save ngekhodi yabo ahlala beyi-advertiser wonke amakhempi ayezetherapy ukuthi thina njengabantu be-triple C we feel we're not protected and abasisevi thina. Nxa kuyukuthi bekudenaya kutho ukuthi ZANU-P F can get away with doing it, ukuthi sihlale njalo sitshaywa sihlukuluza besale sikwenza imihlangano yethu besale sikwenza amarali yethu ngoba bayakudenaya batsho ukuthi yinto ekhona eyenzakalayo. Into ekhona eyenzakalayo izetherapy angithi kumele izwe ngathi ukuthi yinto esitshaywayo. Thinamelanga size ngabo ukuthi asitshaye thina yithi esitshayiwayo, so yithi esikwaziyo. Nxa sikuripota abakuvumi ukuthi siyatshaywa. Akusinto entsha yokuthi uma siripota izetherapy ingasinakekeli. Nathi ngesikhathi se-by-election u-ward 2 ematobo satshaywa kabuhlungu, safonela amapholisa and abuyanga, aze abuya ngelanga elilandelayo. So asonto emangalisayo. Kulula emuntwini wezanu ngoba yena they can actually get away with anything. Thina-ke kithi kubuhlungu ukuthi akula muntu osiprotekthayo. Kodwa siyathemba ukuthi khathesi ngesikhathi se-election bona abantu beZimbabwe bayazibonela izenzo zeZANU-P F zimgceke kwenzakala ilizwe lonke. Asonto abantu abangayiboniyo, kwenzakala ilizwe lonke.
We have lost Mamlocha there, but we will try and reconnect with him. Meanwhile, let me go to Vaguvuriro of ZANU-P F. Mr. Guvuriro, according to the police, they are saying that they've blocked 86 campaign rallies of your party, ZANU-P F. And 65 for the Triple C, meaning, in other words, the police have denied ZANU-P F more campaign rallies than the Triple C, which the Triple C says is really false. It's incredible. What say you?
Yeah, ndinothenda nokundipa mukana unomukoma wangu wokuti ndinge ndiri pachirongwa chenyu. Icho chirikutaura mapurisa ichokwadi chokuti shuwa vakarambidza marali ezanu-P F vakati wandei kutaura kufigara matauro ku-86 ichokwadi, asi kuti isusu edu hatisi macrybabies like dzimwe hama dziditi dzinongochema. Ende chandingataura ndechekuti polisi shuwa kuti inge ichirambidza marali kuti aitwe inyaya yekuti leadership dzemapolitical parties kungava kuidi kuZANU-P F kana kuti iko kuopposition kutriple C kana other political parties vanenge vatadza kukomplaya nemopa inova mendemend of peace and order act yatakavhotera tose. Ende maMPs edu anga ariko kupariamend achipaisa mitemo iyoyo. Saka chatongokumbira ndechongoti maleaders edu vaya anotaura chokwadi especially kuopposition havange vachinoudza vanhu kuti vatadza kuita zvinhu zvinodiwa mumopa act yachona kuti vange vachiita marali. Saka isu tinototiwo seZANU-P F shuwa tine marali dzatakarambidzwa kuita nenyaya yekuti pamwe tanga tisina kuisa notification yekuse zvinodiwa within 72 hours kana kuti within 3 days takanonoka. Then mamwe marali anobhaniwa ndeyekuti pamwe uda vanhu munenge mati munoita executive meeting. Executive meeting yayo yozopedzisira yavarali. Saka polisi inopedzisira yabhana marali dzakaita seiwawo mukomana.
Asi kana chiri chokwadi vaguvuriro, sei tisati tambonzwa zvichitaurwawo kana kuti mumapepa ehurumende kana kuti munhepfenyuro dzehurumende kana venyu vamunangagwa mbune chaivo nehumwe utungamiri hwebato renyu, sei tisati tambonzwa muchichema nekuti muri kurambidzwawo kuita misangano?
Zvinoita mukoma wangu ndezvekuti kana muri vanhu vanotedzera mutemo, vanoziva mutemo, vanoziva kuti mutemo wenyika unoshanda sei, hatina chatingachema isusu tiri vapari vemhosva kana kuti tiri vanhu vasina kutedzera umbiro remutemo kana kuti mutemo watakaisa wemopa. Kana isusu tagura mutemo itori, mapurisa akaita basa rawo. There is no need for us kuti tiende kumapepa kana kuedza press conference tichitaura kuti mapurisa haasi kuita basa zvichifadza because isini toraita marari mapurisa anenge aita basa ravo zviri pamutemo zvemandorokwati saisuzesonijekuitichene asi kuti dzimwe hama dzedu dzakaita sedzetriple c vano vajaira kuti hondo zvavo vanofara kudhigwa pasocial media vachiita sei vachida kuti avo chete vanenge vaita kungosvibisa hurumende kana kuti usvibisa mapurisa acho but isini tichionesanano wezanup f tiri vanhu vari very patriotic tinotevedzera mutemo wenyika zvinge zvataurwa nemutemo wenyika ndozvakomplaya totevedzera izvozvo
nhasi tiri kunzwa magweta vaguburiro ari kutaura iyo kuti pane vanokwikwidza kumabvukutafara vetriple c vanoda kuita mp weikoko hanzi vasungwa neimwe nhengo yebato ravo hanzi ndiva kufa kutizvi endo vari kukwikwidza vakamirira triple c ikoko hanzi vanga vachiita madoor to door campaign asi vazorohwa nevanhu vezanup f ipapo and on top of that vabva vasungiswa futi nevanhu vezanu ivavo on top of kuvarova saka vetriple c hazi ndova kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga muri kuti chiine izvozvo because it is such kind of incidents bato retriple c ariri kuchema nawo kuti haiwa zvinhu hazvizi kufambiswa zvakanaka both nezanu p f nemapurisa
ya ipapo ndichipindura angu ndisingazivi kuti nyaya iyi yaitika sei yafamba sei asi ndichida kutaura maonero angu ndakazvimirira nemataura amaita kuti inonzi door to door problem ine vanhu kumapolitical parties yamunoti door to door iyaya hazvire kuti mukati makuita door to door mupinda pamba pamusingadiwa ukauya pamba pangu ukati mugedhe mangu ndokuna kufunga kuti uri mbavha kana ndokuna kuti ibudai bvai panaka but zvinozoitika ndezvekuti iri door to door kudaro ukasvika pamba hapamba pake hapana chikwangwani chakanyogwa ndi munhu wezanup f kwati munhu wetriple c kwati munhu wemdc ukasvika pamba pemunhu akakuti ibvai pano mukaita zvenharo mukangoti munhu akutai zvenharo manzi ibvai pano apa mototi munhu ndewezanup f saka ini handizivi kuti vanhu vavadzinga kana kuti vavarova vanonzi ndevezanup f vachishandisa criteria ipi bcause vanga vachiita door to door vachipinda mudzimba dzevanhu vamwe tinogona kunyeperwa munhu anga achiita door to door iye awanikwa pamwane mukadzi wemunhu kana achinyenga mukadzi wemunhu orohwa oti ndaita door to door ndarohwa zvemusangano vandezanup f vandirohwa then izvo muri kutaura kuti magweta ari kuvamiririra ari kutaura kuti havana mhosva yavapara vanhu vezanup f ndovapara mhosva izvo zvinhu zvinowanikwa ende totori nemagweta anotori maactivist ukatarisa magweta achona mamwe anenge aitori emahuman rights then magweta anotaura achimirira munhu apara mhosva waari kumiririra ini ndikaapa izvezvizvi gweta rangu hari kudeva press conference richitaura kuti ashuwa achifodhi akaba rinotaura kuti haana kubati ivo richiziva kuti ndakaba saka avo vari kuti zanup f yavarova kana kuti vaitiwa sei nezanup f handifungi kuti kungava nechokwadi chakadaro kuti vanhu vezanup f kana vachinge varohwa nonga vatorwa nemacitizens ndevamwe vavo sezvo vane maprimary elections avavo vakaita asina kufamba zvakanaka
aiwa tinotenda vaguburiro rambai muri parunhare as we continue trying to reconnect lo mama umamlotsa wetriple c uvesakhuluma lapho nonhlanhle ukuthi hayi okhulunywa ngamapolisa ukuthi asevimbe imihlangano yezanu emnengo okwedlula yetriple c akuqondanga kusilo qiniso tine mutereri parunhare sitate umlaleli wakadi ako mutereri unjani
ndinofara mukoma makadiwo
aiwa tinofara matibata muri kupi
ndiri musouth africa kumpumalanga province
aha muri kunzwa iri mugango nhasi gadziriro yesarudzo mungati chine zviri kuitika
tida kungokurudzira vana vezimbabwe kuti vange vachibuda neuwando wavo vaende kunovhota mamiriro azvakaita munyika hazvina kunyatsomira zvakanakanaka tese tiri kuno kunze kwenyika tinoshuvira kunge tiri kunyika dzedu saka tida kungokurudzirawo mazimbabwens ese wereva kwaari kuti single sacrifice au just day 10 that no voter
ko imima mna kunyoresa
no ndiri ndichange ndiri chenda ndofunga ndichasimuka muswa 15
aha mochi vinga kuno vota
yes zvave seamba siyo vota ngiza vota ra kariba
alright ohlale kariba
yebo
okay hayi kuyabongeka bakhona yini abanye abangane bakho eliza hamba lonke kumbuhamba wethu
ya sile group la la idrop la kula sihlala khona so sizama ukuarrange imoto eyodwa esizohamba ngayo
alright 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 hayi kuyabongeka ikamutembani
obey
Obey, hayi kuyabongeka Obey. Abanye mhlawumbe abakudiaspora kubo Botswana kubo South Africa abangaba bedonda labo ukuyabhalisa ukuyavota kodwa ababhalisayo ungathanda ukuthini kubo?
Kulawo ngifisa ukuthi ngibatshele ukuthi hayi the best thing to do is to encourage those abaregistrile abasekhaya maybe sometimes kuba isimo boqa ukuthi bangakhona ukuthi bayevote so they can encourage those ones back home ukuthi bavote nabo
hayi siyabonga Obey sikufisela inhlanhla lihambe kuhle liphephe endleleni maseli siyavota
all right buda ngibonga mina mhlonishwa
okay siyabonga kakhulu Obey lapho usithinta ekwele South Africa silomunye njalo umlaleli ecingweni tinemomwe mutereri zvakare tatenda wakadi ako tatenda aiwa tinofara tukubata nyaya yesarudzo muri kuzvionawo sei zviri kuitika kumba
Zimbabwe tibore ndidiwo ine zvaka intimidationi especially kubakandisaidzo ndabotora around 5 nesine rekaunsarade onsarade kumazuru ndawazirali seminary iseminary eseminary ndibarabani so people they were full of joy vare mashops awo otosiya mabhizinesi awo so that they could bank again to that but into my own reason capacity you can even put people to grow their businesses. They rally, I don't know how long it from Zaraban to Mazur, to Mazur, to Mazur, to Zaraban.
Mm-hmm.
But what I know is there was no way people, the population in Mazur, the whole population would go to Zaraban. Would fish those who want to go, they'll be going, well, they actually, their own people they start to do their business and they're around my 4 or 5 my oranges here so they were not even vendors who are selling oranges of those people they are trying to survive.
Thank you very much sir atatenda ndizoke kwa muri Mkoma Guburiro, as we wrap up at Sarirwane, 1 minute or so on the clock. Wongo, tukona kuti muri kuramba kuti ZANU-PF iri kuita mhirizhonga zvisinei kuti mutungamiri wenyu uye mutungamiri wenyika vari kugara vachiita mhirizhonga hatizi kuida uyezve zvisinei kuti TCCC iri kuti haiwa muri kurova vanhu vayo kana varipo veZANU-PF somewhere because Zimbabwe yakakura kana varipo ari kuita mhirizhonga ndeapi mashoko amungada kusvitsa kwavari in 30 seconds
ndinotenda inita ndingada kungotaura chandoda kutaura ndingataurira kumhuri yese yezimbabwe kuti muno tiri kuda kuti tiite maelections yedu murunyararo tiri vana vezimbabwe tese hapana mumwe munhu anonzi ndewekusouth africa kana kuti ndewekunamibia kana kubotswana
Thank you. Thank you there, Baguburiro. And that brings us to the end of our show. Thank you so very much to our guests, Mr. Archford Guburiro, a ZANU-PF activist, and Also, thanks to Unonhlanhla Mlotshwa, a candidate at CCC, who Senate Matabeleland South. Let's leave it here. Zimbabwe, let's meet another. Let's meet again tomorrow. I am your host, Ntungameli Nkomo. Good night.